Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 15/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongo wejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukucherechedza utongo wejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy. Munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti zuva reInternational Day of Democracy mukana wekusimbisa kukosha nekuchengetedzwa kwekodzero dzekuti vanhu vataure vakasununguka. Masangano akazvimirira achishanda akasununguka uye kuchengetedzwa nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pasi rose. VaGuterres vayambirawo kuti kana artificial intelligence ikasashandiswa nemazvo inokwanisa kukanganisa utongi wejekerere. Zuva iri riri kucherechedzwa apo munyika muine kuchema-chema kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kuti hurumende iri kushandisa chisimba. Asi hurumende inozviramba ichiti munyika hamuna kumbunyikidzwa kwevanhu. Asi mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuti nyika izonzi yave neutongi hwejekerere. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yedemokrasi inyaya inokosha especially kunyika kwedu kuZimbabwe nokuti inoinvolva kuremekedza kwemainstitutions ehurumende anosanganisirawo atingati judiciary, anosanganisirawo parliamenti, executive zvekare. Ende kuonawo zvekare kuti mabumbiro remutemo rachengetedzwa vachitadzawo zvekare atingati pachirungu matenets erule of law. Saka kana vanhu vachipokana nezviri kuitika kuZimbabwe vachitaura kuti hakuna yatingati iyo demokrasi zvinhu zvisingave zvisingashamisi.
Chii chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vagosvikawo pakunzi aiwa munyika mane utongi wejechetere?
Chikwa kutawa kuZimbabwe chekutanga kuremekedza bumbiro romutemo ende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iko zvino tinoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya-nyanya kana vanhu vachida kupokana kana kuda kudemonstrata mumastreets kuZimbabwe zvinhu zvinototadzika kuti zviitike. Ende uyezve yatingati force inoitwa nehurumende kana vachiita counter. Chitaka zvekare kuZimbabwe kuti pane vanhu vanonga vachipokana nezvekare zvinoitwa hurumende kana vachiita tingati counter mademonstrations kana counter tingati ma civil liberties anenge achiexpressa nevanhu mumiro yeutemo. Zvinhu zvinova kuita kuti vanhu vazoona senge hurumende isingaremekedzi atingati mafundamental freedoms ari mubumbiro romutemo. And zvichitaka zvekare zuva iroro reinternational democracy izuva rinokurudzira atingati mahurumende ari pasi tese kusanganisira Zimbabwe kuti varemekedze mitemo yavo yavakagadza munyika mavo, varemekedze mitemo yavakasainawo kumasangano akaita sena United Nations ayo anoita kuti vaumbiridze yatingati culture yekuti vanhu vave vari vanhu vakasungunuka kuva vachibatsirawo zvekare kuti iyo culture yedemokrasi kuti iwe inoenda mberi, kusanganisirawo zvekare kuti paitwewo atingati mafree and fair elections anoita kuti vanhu vave ne pride and the confidence kuti iyo institutional democracy inoshanda pakutonga nyika.
Tinoona iyo hurumende inoti iyo aiwa ivo vanotoona kunge vari kutonga neutongi wejechetere, asi vanoti ivo vamwe vanhu vari kuda kuvarwisa vavanoti madetractors ndivo vanoti ivo munyika hamuna utongi wejechetere. Munoti ipapo
zvinhu zvavanenge vachionawo nedivi ravo ravanenge vachiona sevanhu vari kutonga. Nekuti chatinoona kuZimbabwe inyaya yekuti hurumende kunyanya-nyanya iyo iripo iyi hurumende isingatereri vanhu. Saka zvainenge ichiti iri kuita zvinhu zvainenge ichimboti iri kuita chero nangwe vanhu vachipokana nazvo. Iko zvinotitarisa kumajere kwakanyanya wanda vanhu vari kupokana nehurumende kana vanhu vari kuzama kuda kuexpressa atingati magrievances avo kuhurumende, but chaanosangana nacho kusungwa kana kuabductwa kana kuurawa sezvatikuona zvekare kuti iko zvinoti nevamwe maactivists achiri kushayikwa akaita sana Itai Dzamara hurumende yaisina hanya nyayo kuti vaozivo kuti vari kupi. Zvinhu zvisingataridzi kuita senge hurumende ine hanya nekuda kukuumbiridza yatingati demokrasi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza, avo vanoti munyika mune utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti demokrasi hazvirevi kuti vanhu vanenge vapara mhosva vasungwe. Zimbabwe inyika inochengetedza kutonga kweguta ruzhinji uyezve kutonga kwejechetere. Inyika yakarwira demokrasi, yakatoenda kuhondo kuti demokrasi inge ichipraktizwa muZimbabwe. Saka hurumende ZANU-PF haina chikonzero chekutyora mapazi edemokrasi, nekuti ndozvavakanofira, ndozvakafira hama dzedu, ndozvatakadikitira nekubudira ropa kuti nyika ibvumirwe kuva nerutongo rweguta ruzhinji, rutongo rwejechetere. Saka Zimbabwe haiwanikwe pakati penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Uyezve tofanira kuti kana takaziva kuti kusungwa kwevanhu vanenge vapara mhosva hazvireve kuti kodzero dzavo dzatyorwa, vanozoendeswa kukoti dare ndorinozoti aiwa vane mhosva kana kuti havana. Asi prosesi yekutanga ndeyekuvasunga, inoitwa nemapurisa. Dai pane ari kuti ndakasungwa handina kuendeswa kudare, ndingadai taita apa nezvidzvinyisirwa. Asi munhu wese anosungwa anopedzisira apinda mudare. Dare harizvi kuitwe zvokuita nehurumende. Saka vanhu vanenge vasungwa vese, vamwe vacho vanenge vasina mhosva, ndozoratidza kuti aiwa nyika haisi kumbunyikidza iri kuita zviro kwazvo zviri pabumbiro remutemo wenyika, bumbiro remutemo webato riri kutonga.
Asikati noona Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi vachinzi ivo vanofanira kugadzirisa nyaya yerule of law kana kuti nyaya yeutongiwo iwe jechetere. Munopaona sei ipapa?
Ndonyaya tikurusana nayo mazuva nezuva muZimbabwe kuti aiwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvina maturo zvechokwadi. Vakatemera zvirango izvi vanhu vane chavanoda kubva kuZimbabwe, chavari kunyima, vari kuda kupindawo muZimbabwe vaidzvinyirirewo. Asi nekuti vari kurambidzwa, vanofunga kuti kana vakambunyikidza Zimbabwe nekuitemera zvirango, vana veZimbabwe vachanzwa nzara vosimuka vorwisa hurumende yavo. Ari chokwadi ndechekuti aiwa even United Nations yakaramba kutemera zvirango. Tine zvirango neEuropean Union neAmerica. Hongu kune vana veZimbabwe vanopikisa hurumende, vanoda kuti chese chinogona kuisa hurumende pasi vachimbundire kuita kuti hurumende iwire pasi iye vagotonga. Ndo vanenge vachipeshedzera mheshe mukono vachiudza dzimwe nyika kuti munyika medu hamuna utongi hwejechetere. Saka izvazvi ngativhundutse nekuti vari kutemera mizvirango izvozvo naivowo vari kutyora mitemo asi nekuti ndovane simba ndovane mari hatina zvatokwanisa kuvaita iko zvino asi rimweni zuva gava richadambura haro musungo.
Asi pane chakaipa here kuti nyika igadzirise nyaya idzodzi dzakadai sekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe kuti vapinde pane zviri kudiwa nepasi rose kuti munyika muve neutongi hwechechitere?
Chinhu chinogadziriswa chinhu chinenge chakatyo kana chakaminama. Isu tiri kuti nyaya dzeutongi hwechechitere, nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe hadzina kuminama, hadzinotevedzerwa. Saka hatigadzirisi chakagadziriswa kare. Asi kana pane pange kana kuti parumwe rutivi ruda kukwenenzverwa, hurumende yaedza nepainogona kuti tinongedzerai pamunofunga kuti apa ndo pari kubaya tibvise minzwa iripo.
Avo vanga vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza vachitaura Studio 7 vari kuBritain. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube Studio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Pride Kawara avo vane studio yavo inogadzira mimanzi uye vachimaneja vaimbi. Ngatinzwei vatitsanangura.
Zvinhu zvanhu zvakaoma kubva patikatanga. Even nanhasi zvichiri kurwadza. It's not an easy journey. Nekuti ndakatanga zvemusic management when I was in form 2. Kuma 2012 ikoko. 2012. Ndo pataitangawo nevamwe vaimbi vanga vachasimuka muruwa. Nekuti by then ndaigara kuruwa. Saka pane vaimbi vanga vachasimuka ikoko kuruwa. Saka ndaingoita zvekutera mastudios. Ndichitsvaga talent mumastudios. Ndopandakazosanganawo nana Vanchoga nana Dobadoni. Ndo kwavaigara ndikashanda nawo. Saka kushanda kwandaiita pesa pa since music is my passion ndaingoshanda nchingonakirwa semufana uchinakirwa ungoti I'm just helping. And ndaita zve nemanaja maaccounts ana Vanchoga ana Dobadoni masocial media handles. Saka was just helping nichingonakirwa.
Zvadaro chii chakazochinja?
Saka 2019 ndona shanda na Vanchoga pandazona mukomana wandiri kumanejera maaccounts ake wandiri kumaketira zvinhu zvake akuto trender. Ndopandazotanga kuzotreata music seriously. Ndakutotanga kunyatsisa time yangu yese kumusic. Ndakuzoti music inotobhadhara kai. Saka ndakashanda naye kubva muma 2012 ndiri kumaform 2 kusvika 2019 pakazotanga kutrenda mulockdown mamuya ndaishanda naye. So haasi Vanchoga chete vandaishanda naye, ndaishanda nevaimbi vazhinji. And so mama challenges andikazotanga kuzosangana nawo ndakushanda nevaimbi vakawanda ndekuti unoona paunenge uchishanda nevanhu ka nemanager mastudios nemastudios andikashanda nawo vakaita sana Ray Music ana Beat Company. Saka unoona paunenge uchimaneja like those studios paunenge uchimaneja nevamwe vaimbi they don't take you seriously. Vanenge vachingoti management alright havakoshese management. Ndo saka uri kuona even now vaimbi vazhinji havana management vanongozviitira zvinhu zvavo nekuti vanoona nge management isina basa. Saka iwewe unongochinongwa sesina basa.
Makabva madii kuti vamwewo vakukoshesei pabasa ramunoita iri?
It's last year ndopandikazo ndapedza chikoro last year. Ndopandikapedza ndaita degree media ndapedza last year in December. Vandazobatanawo na producer anonzi Dr. Blakes. Tangobatanawo vatangovhura studio yatikavhura inonzi Atwood Music. So kubva last year kusvikawo up to now aiwa ndiri kuona pane big change. Vaimbi vakuto respecta kuti aiwa Poskavara one studio yavo yavanoshanda na Dr. Blakes wana kutotanga kuto respectawo ukamuudzawo maideas akutoteka those ideas kuti anenge achizotaira munhu yani studio ane record label non Atwood Music.
Izvezvi pakugadzira mimhanzi nde vapi vamwe vaimbi vamunoshanda navo pabasa renyu?
Vatinoshanda navo vari under our record label tina Badman Kuso iye Dr. Black Swacho is also a musician. Saka inini kusaidi kwangu sa manager ndinge sto manager besides zvekuti is my partner studio, but kusaidi kwangu necho manager is also a musician. Saka pano Dr. Black Badman Kuso Moka Makanika teachers JTG ndo vaimbi vatiri kushanda navo izvezvi ku Atwood Music.
Vamwe vechidikiwo vangada kutevera mutsoka dzenyu ndeapi mashoko amungada kuvasiyirawo vakateerera chirongwa?
Tinoona magateways akawanda valose focus because of my drugs. Tine vataitoziva kuti uyai gona bora zvisingaiti, and vanewo takatovataisira kuti for the next 3 or 4 years to come vanenge vakutotambira kueurope chaiko, but mukasangana nawo nhasi unogona kutobuda musodzi kuti ndiye munhu aigona bhora uya here. So chandinonyanya kukurudzira magetoyuzi kusiyana nezvinodhaka.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita nava Pride Kawara, avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchachipiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Ndinoku chingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namudzidzisi Washington Taruvinga vekusarauru kumasvingo vekereke yaJesu. Mudzidzisi makadini, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutipe shoko ranhasi.
Ndinokutendai nhasi kustudio 7 mukoma Zininga, ndokukwazisai mose pasi rese munoteerera shoko ramwari nestudio 7. Nhasi ndine nyaya yandakabata yandinoda kuti tidzidze ine chekuita nekunyengetera. Nekuti vanhu vazhinji vanonyengetera Mwari, but minyengetero yavo haisviki. Saka regai tingowana rugwaro ruchatibatsira, ruchatigaidha kubva kubhuku yaGenesis chapter 25 kubva pavhesi ya21. Regai ndichaverenga. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Ribeka mukadzi wake akava nemimba. Urikuona nawo mudikana kuti tiri kuwana panapa kuti Ribeka akanga asingakwanisi kuva nemwana, but zvinhu izvozvo zvakagonekanwa kubudikidza nekunyengetera kuna Mwari. Zvoreva kuIsaka pakunyengetera kwaakaita kuna Mwari ndokwakasadira Ribeka ave nemwana. Kune simba mukunyengetera kuna Mwari. Kana tikaenda kubhuku yavaKorose, tinowana muapostora Pauro achitsanangurira hama dzekuvaKorose, achivatsanangurira nyaya kuti mutinyengeterere pana chapter 4:3 dzavaKorose, achiti mutinyengeterere nesuwo kuti Mwari atiza mukova weshoko. Kurova kuti kunyengetera kune simba. Tikaenda kubhuku yamabasa chapter 12, tinowana Peter achinyengeterwa nekereke. Tikaenda kuna second vaTesaronika chapter 3 kutangira pavhesi ya1, Paulo anotaura achipa kupedzisira hama dzangu tinyengetero chishoko ramwari ripfuure richienda kumberi sezvinoitwa ukwenyu. Tikaenda pana chapter 14 dzavaKorinde, tinowana pavhesi ya13 Paulo achiti kana kune unotaura nendimi nganyengetere kuna Mwari kuti akwanise kudziinterpreta. It means prayer, muprayer there is a power mukunamata Mwari, mukunyengetera kuna Mwari. Saka inini manje ndine nyaya yekuti vazhinji vanoti tinonyengetera but power hatisi kuriwana. Tinonyengetera but zvinoita hatisi kunzwika naMwari. Chii chiri kuitika? Hama yangu, rega ndikutsanangurire kuti hazviitike kuti munhu ukava nefoni yako, ukava nefoni yako ine moto ine network ine sim card reactivated. Kana usina ATM there is no communication between you nemunhu unoda kutaura naye. Rekoneti vakaisa chimwe chimunhu chinoti sori ndine urombo. Namba dzamajaira idzidzi hadzina mari. Kureva kuti kunyengetera manje uri kufananidzwa nemunhu anenge achiisa airtime mukati make kuti ukwanise kutaura namwari. Uye kuti iwe utaure namwari iwewo unofanira kunge une sim card riri valid kuti ugozokwanisa kujusa airtime inoenderana nesevhisi yauri kuita. Saka tichiti munhu anofanira kutanga aponeswa kuti agozo kwanisa kunyengetera kuna mwari. Haugoni kunyengetera kuna mwari usina kugamuchira shoko ramwari rezvokwadi. That one hazvigoni kubuda. Ndosaka vazhinji vachinyengetera vachiti hatinzwike namwari. Unofona seiko nefoni isina airtime? Wonyengetera. Saka Paulo anoti ndiri Jerusarema ndakanga ndichinyengetera ndiri mutemberi ndikaita sendobatwa nemweya ndikamuona Kristu. Achinyengetera ndopaakaona Kristu. Saka pana chapter 10:13 ndopanobvunzwa kuti vachagodana sei kuna Mwari kana vasina kuponeswa zvikanzi. Vachaponeswa sei kusina muparidzi. It means kunofanira kuwana muparidzi zvikanzi. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Kureva kuti panofanira kunge pane connection kana vanonamata vadzimu havangomuki makuseni vachitotora doro nemazita emadziteguru vachidira pasi. Pati vanofanira kutanga pava nemudzimu unotanga kumukira kune munhu. Sezvakaburuka mweya paPentecost, padere Pentecost. Mwari denga kuti zvakanaka. Ndichanyengetera baba muzita raJesu Kristu. Ndinovanyengeterera vese vanzwa shoko iri kuti vakuzivei Mwari, musinudze mweya yavo nenzeve dzavo kuti vakuzivei, vatendeukire kushoko reupenyu husingaperi muzita nemuropa raJesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
Tinotenda mudzidzisi Taruvinga nechidzidzo chanhasi. Vateereri nemiwo ndichikutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero kwanhasi. Togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana zvikuru nekushayika kana kudzikira kwezvibodzwa mumakundano enhabvu yepamusoro munyika eCastle Lager Premier Soccer League pamwe chete nechikwata chenyika chemaWarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva muna 2011 apo Premier Soccer League yakasandura zita kuve Castle Lager Premier Soccer League, hapana mutambo wemuno ati asvitsa kana kudarika zvibodzwa makumi maviri kubva mumitambo makumi matatu nemina. Gore iroro Rodri Mtuma aitambira Dynamos ndiye akapedza ari pamusoro pazvibodzwa mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvina chete. Mwaka wapera wa 2023-24 William Manondo weCapes United akapedza ari pamusoro aine zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mwaka wese. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo vatambi vakaita saPeter Nyama, Moses Chunga, Sheki Tauro, Gift Mpariwa, Adam Lovu, Maronga Nyangera naZenzo Moyo vaikanda zvibodzwa zvaidarika makumi maviri pamwaka mumwe chete. Muna 1970 Peter Nyama akakanda zvibodzwa makumi matanhatu nezviviri 62 mumwaka mumwe chete apo aitambira Chibuku Shumba. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga nde Moses Chunga weDynamos muna 1986 apo akakanda zvibodzwa makumi mana nezvitanhatu 46 mumwaka mumwe chete wenhabvu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mazuva ekare vatambi vaitora nguva yakareba vachiveza tarenda ravo rekukanda zvibodzwa vachiri vadiki kwete zvave kuitika mazuva ano.
Takakura tichitamba yataiti hweshe bhora remusiriti reyariya asi ezvinezvi pekutambira pacho nhandare national team inonotambira kune imwe nyika ezvinezvi kuvadiki ava hatina mafacilities ekuti vafana tite sharpen our skills
aimbotambira kamuzuma united nefawon shepherd saizi anoti nyaya yekushayikwa kwezvibodzwa munhandare inyaya inoda kugadziriswa nechimbi chimbi
kamaabilities emidfielder akamboita 7 games asikatambi but adzoka is a joint top goal scorer at 10 goals nemastrikers saka chatikuita as a coach ndinini as a coach ndifanosiya basa
nhengo yewarriors friends club vatinashe museti vanoti zimbabwe haisisina vatambi vane hasha negedhe vakaita sana shakeman tsauro
hatisina vanhu vane tingati rudo here kana kutoti vane hasha negedhe sezvaiitika kare
nhengo yezimbabwe national soccer supporters association vadarlington musabayana vanoti panofarira kuita varayiridzi vanoshanda nenyaya yekutsvaga zvibodzwa chete
mapane anonzi makocha emastriker ndinomoto anovanonzi chiipa paprofessional language but ivavo ndo vatinoda ivavo
zvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zvine varayiridzi vakadai vamuseti vanoti zvikwata zvemuzimbabwe zvinofanira kuteedzerawo tsika yekupinza basa varayiridzi vakadai
tofanira kuva tine murongerwo seanoitwa kune dzimwe matimu ekutoti pane vanhu vaigohwesa vatoti mastrikers iwavo vauyewo kutimu kana vari vekudhanamosi vanotorawo chivhitarisa ivagohwesera gore iroro
asi kune vamwewo vanoti chinogona kunge chiri kuita kuti vatambi vemberi vasanwise zvibodzwa zvakawanda inogona kunge iri nyaya yekuti vatambi vekumashure kana kuti defenders vave kukwanisa kuvhara magedhe zvakasimba kudarika vatambi vekare ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukuchengetedza utongo hwejekerere vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ziku 15 kuMpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele.
Sicela abanye sebebuyela ezindlini from esitholo besifanele i-transport yokuthi bayekhona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road.
Umdlali wengu uqo osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi edlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye la ku Division 1.
Into engayitshela abakhulayo secret ukuthi bengabambi into elifana lembanje ama drugs mina ngithuta kunatha kodwa mina into nganathi ongabhemiyo so ngibona kwansebenzela lapho.
Zonke lezindaba lezinye ezigoqela izokholo lezabatsha ziyalandela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yesizwe samaNdebele umzilikazi bakhuthaza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulumbuthano njalo kube losizo lokuphathisa abangenelisiyo ukuthi bafinyelele. Ukuze sizwe ukuningi ngalolu daba langendlela okunanzwa ngayo amasiko esizwe sikamthwakazi sixoxa lomnumzana Bongani Mkhwananzi ovame ukuphatheka emkhosini yesintu njalo olilunga lebutho.
Akuqali impela ukuthi kube lamaqhugana kuphane kwaphana kube lemikhosi into endala yasendulo so hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe ngahamba nami kwaphana ke njengoba uyakungibona mina ke ngabe sengitshintshile sengikhuphile ngamabhashi lapha sengivunuleke isintu sakithi impela amahlabe ezulu kwelikamthwakazi okwesindebeleni hayi kwahamba kahle kakhulu lonyaka sibone better turnout kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje sisalokho singajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esilabantu abaningi kakhulu esiexpect ukuthi khona phana kumele ngabe mpela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli mpela ukuthi kuba lo mcimbi owokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli nomsunguli wasonesi sizwe esikuso thina singamaNdebele.
Kwakule nkosi yamaNdebele kwakulamachishi kwakulebutho kuhamba njani ngesintu ubukhona babo ngoba siyasibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu kungani kuqhubeka njalo
amabutho ahlukeneyo iqweqwe lwalukhona ibutho lenkwali lalikhona ibutho lenkosi lalikhona amatshitshi gaye ngezekele impela isibalo kunamatshitshi avelela kubotsholotsho amatshitshi avelela ePlumtree amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangeleyo ezamatshitshi kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthi kuthiwe gwaqa sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifanise njengenqwala eyayiyo eyayisiba nezigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo lo umcimbi wokuthi sithi thina sibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe owa kuchama mshaka 5 September. So every first weekend, every first Saturday after mshaka 5 September or now mshaka 5 September in Saturday weekend, ukwenzela abantu nabo beneliswa ukuthi bathi kwaqala basemsebenzini siyayiwa laphana ngo September.
Kulula ukuqoqa imicimbi enje sesikhangela indleko lemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebe khona bethi gwaqa
akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze kunzima kakhulu so kusuka kube ukuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa ugubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikwini ongakukontributa laphana ukuthi abantu basuke bedlile ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources abedingeka lo nyaka kunjenje sigcine mbayimbaya abantu abanye sebebuyela ezindlini from a city wall besifele i-transport yokuthi baye khona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela ukuxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke minyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela leminye nje njengaliyana odlulileyo wenxwala le kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko.
Mina ngiyangena sibili ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko ngikhulele emgenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane so into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni sibe ngabantu okumele futhi babe lokuphitheka ngokulonda usiko ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A-Level elunye lwalo kwakuyisindebele ngisenzela nje ithando lwaso ngaphuma futhi nonkamisa A A-Level mpela 5 points so aba umuntu nje othanda usiko nxa ngikhula nje sasidlala laphana emadaleni sidlala uchaka laphana sigijimisane mpela sifaka amasaka lapha sisenza le mkhonto lamahawu sidlalisana laphana into umuntu akhule ethanda usiko le-culture ngiyayithanda kunye mina sengikhulile okungigqugquzela kakhulu yikunanzelela ukuthi kwesinye isikhathi kungathi lubhidlizwa amabomo usiko kukhanye mpela ukuthi hayi kule ngabomo lapha ulimi akusabhalwa kahle abantwana sebefundiswa ulimi kungathi luyaxegaxega into enjalo iyagcina iphuma kakhulu ukuthi ube bhizi ngosiko
lowo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi othakazelela ezamasiko njalo elilunga lebutho esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngotabo kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-Village 9 eNsiza. Umnumzana Ncube ukhala ngamathuba abatsha abasanda kuqeda isikolo.
Mina ngoba yakhathesi ndile 18 years but ngakhangela abantu abalingana lami ubuningi babo banatha bayabhima abasebenzi abanye bakhona yibo abacina sebetyontsha. Ngindaba zokuthi kuswelakala imisebenzi mina nxa ngikhangela mbona ngani ukuswelakala kwemisebenzi okwenza kuze kube njalo lamankazana yikho okwenza ukuthi azithwale emancane ngoba lapha ningakhangela abaningi lapha enisiza engafika kugrade 7 abadala bathi bekhala ngokuthi abala mali ukuthi abantwana beqhubeke besiya esikolo labantwana sebeswela even amaproject abangawayenza ukuthi beze bekwanise ukuthi bephile labo amankazana kwesinye isikhathi yabe sekhanyela ngodubu abe khanyelane nalo ekhaya lapho asuka khona yena abezalwa khona ebona ukuthi maybe ngibo yabe sokunzima icine esisiyayenda emncane nendaba yokuthi engxenye yabe sebona ukuthi umfana lwana ngibo bathola something okungcono kula ngibo but mina ngokubona kwami mbona ngani ngabe kuthiwa kule misebenzi abayenzayo ngabe abakwenzi khonoko
ni okunye okubi osokubangelwa yikuswelakala kwemisebenzi lokho
abanye bakhona ngababhema ama drugs abangamankazana laba abanye bakhona babhema ama drugs abanye bezithwale bebancane abangabafana abanye balimazana bebulalana kudalwa yikhonoko ukuthi imisebenzi akula ngoba ma kulento yokwenza mina amboni ukuthi mina ngendlela engicabanga ngayo elongule something oyenzayo amboni ukuthi ungaye ungaba lesikhathi sokucabanga ukuyalimaza umuntu mbu ugamula umuntu ngebhemba awungeke ucabange ngoba uyabule something oyenzayo ukwazi ukuthi ngento leyo uthona uyenza ntambama uchayisa uyabudini uyabufuna ukulala awubi lesikhathi sokuthi ucabange into ezingekho right.
Icebo obubona sengathi lingaphathisa kakhulu ekuqedeni lolu dubo yiliphi njalo ngubani ofanele akhokhele indlela eyokuthi kuqede udubo lo?
Sicela uhulumende ebesincedise sicela izandla zakho ukuthi asincedise sikwanise ukuthi lathi sibe le something esiyenzayo like ezama-youth kube la maprojekti amaningi ningatshiyeneyo amaprojekti anjengokuthunga njengokufuya inkukhu anjengokulima maningi vele amaprojekti esingawayenza even ukufundela amanye ama-course for free obuilding wathi wathi behambe bengena ngezindawo kube lani le mfundiso ebakhona umntwana lo mntwana abe le-choice yakhe azikhethele wonke ama-youth abe elesifiso esinjengesami azikhethele yena umsebenzi abe funa ukuwenza kungaba le zinto eziningi eziyenziwayo ngibona ngani kungaba ngcono kakhulu so hayi ukukhokheleni lokhuyana ku-easy ngibona ngani even yena upresident wethu uma ngaba lesifiso sokuthi esincedise noma kungaba le doni elingafisa ukuthi lisincedise thina siyakwanisa ukuzimela njengabatsha mina njengami ukuzimela ngiyakwanisa even noma ngathiwa ngimele abanye isayizami ngingakwanisa ukuzimela ngoba mina ngifisa ukuthi ngibe likusasa elihle angifuni ukumosha ikusasa lami so thina into esiyidinga kakhulu luncedo from kuhulumende kumbe ku-any donor elingakwanisa ukuthi lisincedise sikwanise ukuhluma lathi sibe le something sizimele njengama-youth njengentsha yonke
kodwa-ke abanye ingakhulu abadala bathi hatshi abatsha abalezinsuku abafuni ukusebenza ukubona njani lokho
mina mbona ngani ukuyabe kusenza umntwana angafuni ukusebenza yimfundiso abe suka layo ekhaya le mpilo yakhe ayiphila ngibo ngoba labona ukuthi namananzelela isikhathi esiningi abanye abantwana ukubenza beze bengafuni ukusebenza yikuthi ngibo uyabe indlela ababe bemphethe ngayo babe bemphethe njengeqanda njalo bengamfundisi ukuthi empilweni kumele afunde ukuzimela
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Jerry Ncube owe-village 9 ansiza okhala ngamathuba abatsha asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutaboka Ncube
siyabonga taboka ngesizwe ezokholo
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla
simbonge uNkulunkulu Jehova wethu ubana uvumile ubana thina isaphila silizwe leli lizwe lanamhlanje ngoba nakuba yinhlanhla ukubana silizwe angazi angitho kabi abanye ingxenye yibulizwa kokugcina leli lizwi lanamhlanje leli ilizwi esihlanganelalo kuvuselelwa umoya sizehlukana esilithola encwadini kaIsaya chapter 59 ivesi lika-1 sisiya ku-4 ngabona kwenzela abangabe belikhuthile ngokukhawuleza sizabala sukela kuvesi 1 bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi nendlebe yakhe yayinzima ukuba ingezwa 2 Keba bubi benu bunahlukanisile noNkulunkulu nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa 3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi neminwe yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu zinyenyeza okubi verse 4 akakho omemeza ngokulunga akakho wahlwelela ngeqiniso bethemba kokuyize bakhuluma amanga bakhulelwe ingozi bazala ububi. Izihlobo zenkosi ezithandekileyo, sikhulumile nje ngamanga lokwenza ukubi engathi ngokwabafokazana. Kodwa ke ikhona enye into esuka ngombono wami ibe isiqalekiso, yikuthi labo abasikhokhelayo, njengoba ngitshilo ubaba yibo kumele bakhokhele emagumeni, kodwa labo obaba abanye imilomo yabo ebantwaneni lapha lakubomama ikhipha izinto eziyizibozi ezingafanelanga, kube buhlungu kakhulu ke nxa sesikhangela emphakathini, ikakhulu labo okumele babe izibonelo zokusebenza kahle labantu. Manje ke ngekuswelakala kwenhlanhla kumagumbi amane omhlaba, sokungathi amanga yiwo ahamba phambili esingathi yifeshini. Uyezwa umuntu ongumkhokheli ekhwela phezu kwentaba, abantu balalele bathi sesizakuzwa okuza sisiza, kodwa bizwe amanga ahamba ngenyawo. UNkulunkulu kube sengathi kakho kwelakithi, ubunzima bukhona empumalanga, entshonalanga, enyakatho kanye lezansi. Abantu badinga indlela ukubana bakhulule ebunzimeni lobo, njalo bakhangelele kulabo ababaholayo ukubana abancedise njengoba beyizidalwa zikaNkulunkulu njengabo. Kodwa nxa kuyakhanya bonabo abaphambili beyibo abaqamba amanga, laba abaphansi baza kwenzani? Ilizwe libhekane lendlala, ilizwe libhekane lokoma, ilizwe libhekane lezinto eziningi, uswelakala kwemisebenzi, kuswelakala kukagetsi, uswelakala kwamanzi, izifuyo ziyafa ngokuswela amadlelo lemithi. Abantu babe sebekhangelela kulabo abaphambi kwabo ukuthi nanti udubo lani luyalubona, kodwa uye kuzwa bonabo abaphetheyo bungatsha ezithiyene usukela phansi kusiya phezulu, uzwe umuntu esidawula umuntu abulawa yindlala. Ayisilo qiniso lelo, kungakhulunywa uze umuntu ethi senze lokhu lalokhu lalokhu, kodwa phansi kakubonakali. Unjengobaba othi ebantwaneni, bantwa bami inhliziyo zenu zingakhathazeki, lizasutha. Bayasuthana abantwana, ungasukumanga wayasebenza, ubaselele. Ungaze uthandaze uNkulunkulu ungenzi lutho, uNkulunkulu uyakushaya indiva, ubusuphenda ukuthi uNkulunkulu akekho. Kanti uNkulunkulu ulindele ubana ulunge ngaphakathi, wenze izinto eziyizo, uzelule isandla sakhe, avule le ndlebe yakhe, alalele imithandazo yethu. Asikhuleke Thixo engcwele, sisindise ngokuba ngabalungileyo ngaphakathi singakafiki kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Intathelisi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Maso uqala ukudlala umdlalo wenguqu esafunda esikolo semgoqo primary school eselokitshini lenkulumane kobulawayo, njalo usuke lapho wadlalela iqembu le-Highlanders elabasakhulayo.
Ngathi ngisemgoqo ngaseniqala ukuyatraina kuma-juniors e-Highlanders amanda 10. Yikho ngaqala khona kuma-juniors e-Highlanders, ngangikhotshwa ngu-Ali Papa Dube under 10, under 13 up to under 15. Ngamuva ngawu-Restars upapa lapha amuva khona esiyawu-Restars.
UMasuku uthe seleminyaka elithumi lanhlanu wathola ithuba lokuyadlala esikolweni yeHarare.
Sadlala itournament okuthiwa yi-Chom Kings. Ibloa Province yayidliwa kufinali yeHarare Province, yayilabogogerere o-Evans, mina ngayindabo-Colmore, Stanford, Mube, oziwanayo Bandira, ile-Trevor Pier.
Siri ngobile Ndlovu. So ngaba yi play tournament kwa ngathola khona scholarship esokuya e Harare Agatashinet Soccer Academy eyayikhokhelelwa ngu-Dr. Regis Dzenga. Ngahlangana khona labo Onesimo Basera, ama Twins o Peter and Patrick Mbaiwa, ngahlangana lo Pride Afrenika, o Elvis Meleka, Edward Sadumba, yabanye nje engawakambanga.
Ngesikhathi bedlalela iqembu le-Agatashinet Soccer Academy umasuku labanye bakhe bebefunda esikolo se-Lord Malvin esendaweni ye-Waterfalls e-Harare sona esahle saba ngumadla ezinye.
Sakwanisa ukuthatha i-Coca-Cola Cup esayidlalela eKadoma si-Lord Malvin esayenza sayaprezenta iZimbabwe eZambia lapho ezahlangana khona the likes of Kenneth Mwene. Bedlalela iZambia ama national team schools eMalawi bantumbalo uJoseph Kamwendo. Ya kwabanzima kithi atho 14 saba ngunumber 3 but replay of the tournament yavela kithi uElvis Meleka lo goalkeeper of the tournament waba ngowethu uKnowledge Jim.
Umasuku labanye bakhe bathe sebethe hluthu uDokotela uTsenga wabumba iqembu leHarare United ebelincintisa kusigaba seNorthern Region Division 1 kuthe ngo-2008 uTsenga esechiye umdlalo wenguqu. Umasuku labanye bakhe basuke beyisithiyagalombili besiyadlalela iqembu leShooting Stars.
2008 yikho lapho engaqala khona ukudlala ku-Premier. Ngahlala la ma-players afana lo Leo Kurauzone, Edimashiri, labo Msalat, Elliot Matsika, kochwa nguMike Matsiwanyeka. Uyo wesuke lati ku academy so ayongasteel coach khona ngale sase 8 and sonke si 8 sadlala first 11 ne Shooting Stars. After 2 years ngawo Moto Action andlala Moto Action 2010 lapho esathatha khona league as a Moto Action team.
Iningi labadlali aphule labo kudala bathatha umhlala phansi njalo masuku uthi okubangele ukuthi yadonse isikhathi eside kangaka edlala kuze ngalaphezulu ukuziphatha.
So from 2008 up to 2023 iSecret about mina yokuzigcina lokuhlala mbonthi ifit into enzidlayo yahambelana lento engiyenzayo umsebenzi wami yini into engayitshela abanye abakhulayo Secret ukuthi bengabambi into evana lembanje ama drugs la mina ayichuta kunathwa kodwa mina anathi umuntu onganathiyo ongabhemiyo so mbona kwansebenzela lapho.
Uma sikuza lelwe edolobheni lakobulawayo ngomnyaka 1987 njalo ukhulele lokuthini lenkulumane amanye amaqembu awadlaleleyo ngabalisa iHowmine Bulawayo City Talent Vision kanye lendoni sakusa. Uthe ngemva kokuthatha umhlala phansi wabhekisa amabombo kwelengi landi njalo ukuthi uyake ihlangane labanye abadlali yadlala labo kudala kweZimbabwe ababalisa uMilton Ncube, uThomas Sweswe, uMomoyo, uEdmond Muzane namo kanye labanye bezidlalela nje beselula amathambo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe umculi wengoma zomdumo we-disco uSikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies bona abaphakulule iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisas Vanda.
Ni nama Golden Ladies bacela bese eMzansi yena ke inzalo yaseMandebeleni
Ndlovu ngidabuka phansi khona le emaTop ezintabeni esigabeni seWhitewater. Ngifunde eWhitewater, ngikhulele khona eWhitewater. Mase ngikhulile ngasuka ngaye South Africa kula endlala khona enjalo engisebenza khona. 2018 hambe ngaya eDalum Studio ngaya record i-album yami yokuqala nqa. Ngirekhoda ngubaba uDenchanda i-album yami usigcwele ngamazwe. Then ngokuswelakala kwenhlanhla 2019 ubaba uDenchanda wasayashona. Ngasuka ke ngaya kubaba uNgwenya uMoses Ngwenya the Black Moses West Rock Brothers ngayenza another album khona la ebizwa ukuthi Iwalala Wasala ngambe khapha ngubaba uFred Gwala uMadamara Choman.
Lapho wacina ezimela yedwa kwezomculo ukhani.
Ngo 2021 I decided to open my own group to create my own group actually. So i group yami ayibiza ukuthi i Golden Ladies. Ya ihamba nentombi enhle uDobuhle Malins, then no Aida, yayizinto bengihamba nazo ku Golden Ladies. Sasinama albums amathathu siyi Golden Ladies, ngingasabaleli ngiyi 1 mina.
Lilamu Ezra Jesus Banda sengiflathela sesiphuma kanje ke ngilokhani asibethe begida njalo ubatshele abalale ukuthi bangawuthola ngapha umculo wenu njalo bengaxhumana lawe njani
ama albums la ayatholakala online. You just google or download Kanye Golden Rhythms featuring Golden Ladies uzithola zonke ingoma ozifunayo. Yes, then mawufuna ukusibhuka in anything sikhona si available. Uya WhatsApp ku 0027718242706. Siyanithanda, sicela ni support and sithanda ukubonga kimi lonke senisupportile ngoba siyibonile utshintsho kakhulu. Ever since ngaba ne Golden Ladies everything just changed. Siyanithanda, love and peace. Mwa.
Umdumo wedisco ovela kusikhanyisiwe Ndlovu odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Kanye Golden Rhythms ehamba lama Golden Ladies wena abasanda kwethula iculo labo elitsha elithi Dlala Zinto. Singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Abathakazelela umcimbi wokunanza ilanga lokukhothama kwenkosi yamaNdebele umzilikazi bakhuza abantu ukuthi beze ngobuningi babo kulombuthano njalo kube losizo lo abangenelisiyo bafinyelele. Umdlali wenguqu osanda ukuthatha umhlala phansi uThembani Smola Masuku uthi ukuziphatha kwakhe ngemfanelo yikho okubangele ukuthi adlale iminyaka elithumi lanhlanu kusigaba sePremier Soccer League kanye lakuDivision 1. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela lelakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.